Mangwana nakanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro kukadzi 17, 2020. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Munokwanisawo kutiona paVOA Show naFacebook tichitepfenyura chirongwa chenyu imi vateereri. Ini ndini Rachel Tho ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndinoona sekuti hapana hapo chakanyotsarukana ipapo, nekuti vamoyo semunhu wemuZimbabwe, mwana wemuZimbabwe ane kodzero yekunge achisapota political party yaanenge achida.
Imwe nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika inoti haioni chakaipa pamashoko ava Jonathan Moyo ekuti vanotsigira MDC inotungamirwa nava Nelson Chamisa.
Ine dambudziko rakakura zvesu, dambudziko rokuti mvura haina kumbovhaya naya, ndingati meaningful rainfall hatina mhovha taiwana kuno. Saka situation yacho iso critical zvokuti hatitombozivi kuti tinotangira papi. Tongovimba kuti mwari achapindira tiwanewo anotibatsira.
Rampa. Vanhu vakawanda votarisana nenzara kuLupane mudunhu reMatabeleland North. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Imwe nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika inoti haisi kushamisika nemashoko akaiswa patitwa nevaimbi vegurukota muhurumende yavaRobert Mugabe vaJonathan Moyo. Mutwitter dzavo, vamoyo vanoti vanotsigira MDC inotungamirwa naNelson Chamisa uye vakavabatsira kutsvaga rutsigiro. Vakabatsira kutsvaga rutsigiro rwavachamisa kuburikidza nekushambaradza zvinyorwa nemavhidhiyo aikurudzira veruzhinji kuti vatsigiri vachamisa musarudzo dzakaitwa. Studio 7 anakwanisa kubata vamoyo kuti tinzwe divi ravo kana womutauriri weMDC vaDaniel Molokele. Asi tabata nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika vapromisi Sunday kuti tinzwe maonero avo.
Ndinoona sekuti hapana hapo chakanyotsarukana ipapo, nekuti vamoyo semunhu wemuZimbabwe, mwana wemuZimbabwe ane kodzero yekunge achisapota political party yaanenge achida. Handione zvangu pane zvowezvove ratingade kunyanya kutsvaga ipapo, asi kuti wose munhu akambenge ari memba weZANU-PF, vanhu vanogona kuda kuongorora kuti rubatsiro rwaazopaurwo rune rumwe ruoko rwakawanda here kumashure. Izvozvo ndizvo zvatinenge tisingazivi hedu, asi pari pekungoti vakabatsira kana vakaita maadvets mumapepa. Izvo handione hangu kuti zvinhu zvinenge zvakashata.
Imo mumatwitwa vamoyo vanoti izvo vaishandisa zvinyorwa pamwe nemavhidhiyo vachikurudzira vanhu kuti vanovhotera vachamisa. Ukoti tichasezvo kuti vanhu vakawanda muMDC vanhu vakagara vachinetsana navamoyo panguva iyo vamoyo vaishanda vari pasi pavaMugabe, uyezve vamoyo pachavo vachizivikanwa semunhu akange aine ruvengo kubato rekutungamirwa navachamisa. Imi munozvionawo sei kana vachizenge vakusanduka nhasi vachiti izvo vava kutsigira munhu wavaipesana naye?
Ya, maonero angu mukoma inini ndeyekuti nguva imwe neimwe munhu ane kodzero yekunge achiteera mafungiro aanenge achiita. Inga tinoona kuti even ivo vaMugabe wacho pavakafa vanonzi vaitotaura kuti vakaenda kunovhotera uchamisa. Saka mupolitics hamuna mhandu yaungati mhandu yetsikerere. Zvinhu zvine shanduko mupolitics, vanhu vanongochinja, ndozvinoita mapoliticians ava, vanochinja any time. Zvokutoti tinondonzwira tsitsi isusuwo zveduma vanamburunje tinenge taakuurayana tichibayana nemapanga nemajarata tichibayirana namapoliticians ava, asiwo vanongona kuchinja pfungwa dzavo pavada, utanga wotochinja wototanga nekuenda neimwe direction. Saka izvi zviri kuitika navamoyo izvi ndinoona kuti mazivi andinoita politics ndozvaro zvinhu zvinokwanisa kutongoitika kuti munhu anokwanisa kutongochinja, nekuti tese tinoziva kuti muZANU-PF macho vakabva nekunge vatodzingwa nevaripo izvizvi. The only logical thing for Zhuwau kana Jonathan Moyo to do is to support the opposite of AD.
Rutsigiro rwakadai runenge rwuri rwepachokwadi here kana kuti inenge wavo shayisano pakati pavamoyo
nemtunga mirira aripo wenyika wa Emmerson Mnangagwa.
Zvinenge zvasangana kuti vanenge vachitoda kuti paite chatu waro. Saka ndinovimba kuti tarisiro yavo yange iri kuti vanamunangagwa vadyiwe kuwane shaisano. Saka chinangwa chavo chekuti vaite support yavakaita iyi zviri obvious kuti chinangwa chavo chiri chanjiri pakuti vamunangagwa vadyiwe.
Ko mutsigiri wepasi asinawo zvake oruzivo rwakanyanya rwezvinenge zvichiitika zvii zvaangadzidze pamashoko ari kubuda kubva kuna vamoyo pari zvino.
Tinoremba chinhu chikuru chichingadzidzwe neruzhinji weZimbabwe, mavoters ose vana veZimbabwe variko uku ndezvekuti kana vachiongorora vachiona vanhu mapoliticians edu aya vanonga vachititungamirira ngavasangoteera zvichiita gunda musaira. Ngavanatsoongorora vachitarisisa kuti mapolicies ari kutaurwa nevanhu ava zvakamira sei, vane shanduko yavachapa munyika here, ngavatarisa kuti nyika iri kufamba negwara rakanaka here. Kana nyika yaondongwa zvinoreva kuti ruzhinji rweZimbabwe tofanira kunge tiri vanhu vaakuziva kuti bato riripo rakanganisa. Saka ngativhotei tichiziva kuti tiri kuvhotera kuti bato ro ribve pave neshanduko yemachokwadi. Nekuti takatadza kudaro ndopatinozoona kuti vanhu vatenge tichitovhotera ivavavo havana yatingati permanent alliance to a political party. Permanent alliance yavo ndeyekuti vanodya kupi. Ngatizivei kuti vanhu vematongerwo enyika havana alliance yavanoti iri permanent, vanochinja anytime based nemaneeds avo ivo. Saka isusuwo ngativhotei tichiziva maneeds atinawo isusu sevana vezimbabwe.
Avo vanga vari nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika vapromise Sunday vachitaura vari kusouth carolina muno muamerica. Vamwe vagari vekumaruva ekulupane mudunhu rematebra reland north vanoti vakatarisana nenzara inotyisa zvikuru. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Sekune dzimwe nzvimbo dzakawanda munyika panguva ino yegore, vagari vekumaruva ekugandankula kudaluka kana kuti ward 19 kulupane vangadai vari kufudza mombe dzavo. Asi nekuda kwekuti muminda mavo hamuna chinhu sezvo zvirimwa zvavo zvakatadza kumera kana kuti kutsva nezuva, vagari ava vave kusundira mombe dzavo. Mumwe wemasabhuku enzvimbo iyi vakumbulani Mpala vanoti mvura haina kunyatsonaya zvakanaka munzvimbo yavo zvekuti zvirimwa hazvina kumera. Vachitiwo nechikonzero ichi, nzvimbo yavo yatarisana nenzara yakakura.
Ine dambudziko rakakura zvaizvo, dambudziko rokuti mvura haina kumbobva yanaya. Ndingati meaningful rainfall hatina mbobva taiwana kunoku. Saka situation yacho iso critical zvokuti hatitombozivi kuti tinotangira papi. Tongovimba kuti Mwari achapindira tiwanewo anotibatsira.
Vampala vanoti hurumende iri kubatsira vanhu munzvimbo mavo nechikafu, asi havazi vose vagari vari kuwana chikafu ichi, uye kune avo vanochiwana chikafu ichi hachivakwanire.
Hurumende iri kubatsira chaizvo, asi rubatsiro rwacho kune vamwe vasati vakuwanawo. Kwozoitawo vamwe vanowana vane mhuri dzakakura. Ivo vane mhuri dzakakura vane problem rekuti 50 kg vanoipedza maybe within 2 weeks. Tinowana 50 kg pamwedzi per household, zvichireva kuti the other 2 weeks anenge asina chikafu ndo paanozofanira kuti anotenga. Akanga atengawo 10 kg yotora 2-3 days yapera.
Mumwe mugari wemugandankula amai Florence Vanda vanoti vanohodha vachitengesa murivo kuitira kuti vawane kurarama, nekuti ivo ndemumwe wevanhu vasingawane rubatsiro rwehurumende. Amai Vanda vanotiwo chikafu chiri kupiwa nehurumende hachina vakawanda vachinobatsira.
Nandiwani rubatsiro rwekudya runowana nevanhu ma50 kg nanditori. Ndinongotora nje nokuzivisa nokurima murio mugarden ndichitengesa. Ndinotora mari ndinotenga hofu muzvitoro. Varipo vanowana zvibva kuna hurumende, asi zvinhu zvacho hazvikwane kuti vevesereke nemhuri dzavo.
Daluka wodhi ine misha inosvika chiuru nemazana mashanu. Mumwe mushandi wehurumende anoshandira bazi rezvekugara zvakanaka kwevanhu, uyo asina kuda kudomwa nezita sezvo asingabvumirwe kutaura nevatori venhau, akati hurumende iri kukwanisa kupa chikafu kuvanhu mazana matatu chete pamwedzi. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kugurukota rezvemabasa nekugara zvakanaka kwevanhu muzvinafundo Paul Mavhima panyaya iyi sezvo nharembozha yavo yange isingadavirwe. mumwezve sabhuku wemudhaluka ward vanomen Elvis Vanda vanoti kusanaya kwemvura kuri kukonzerawo kufa kwemombe nezvimwe zvipfuyo vachitiwo nzara yave kukonzerawo mamwe matambudziko anosanganisira kupokana mudzimba uye kutadza kuenda kuchikoro kwevamwe vana nekuda kwekushaya chikafu Vaswanda vanotiwo utano hwevamwe vanhu vanorarama neutachiwana hweHIV pamwe nezvirwere zvakadai sediabetes nehigh blood pressure kuhave panjodzi nekuda kwenzara
tine nzara akaipa stereki akoma zokuti hakuna kana chi kana chi tiri kuchema tine zvirwere zvakawanda vame vari kuzogaravo vari kupira nemapirisi akusina kuzha unguya kakusina kana kuti vangaita sei ko amen kuti tingazonyamurwa nei kana tipatsire nei
mumwe zvemugari vamutandazo dhuve vanoti pamakore akunonaya zvakanaka vanosiita gohwo rakanaka zvikuru rezvirimwa zvakadai semapfunde munga nenyemba asi mushure mekurima katatu mbesa dzavo dzichiramba kubuda uye dzimwe dzichitsva nezuva vanoti tarisiro yavo yave kuna mwari
hakurima tatarima ndizvozve zvinogara nekurima
Vanhu vakatarisana nenzara kumaruva eDaluka kuLupane vanoverengwa pakati pevanhu vanosvika mamiriyoni manomwe nemazana manomwe ezviuru vanonzi nesangano reWorld Food Program vakatarisana nenzara yakakura munyika yose. Ndakamirira Studio 7 paGandangula Primary School kuLupane ndini Taurai Shava.
Yashuka nguwe ya kutitombo otari saa zviri mumapepa nhau. Totanga nemu Herald. Pepa nhau iri rinoti hurumende iri kuvandudza mapurazi mumatunhu mashanu. Izvo zvichaona vanhu vakawandawo vachiwanawo minda yekurima. Zimbabwe News Online inoti hurumende yeBotswana haina kuvimbisa kupa Zimbabwe chikwereti chemazana matanhatu emamiriyoni emadhora asi kuti Botswana ichatsigira Zimbabwe pachikwereti chezana remamiriyoni emadhora hairi kuda kukwereta kumasangano anokweretesa mari. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wokuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo. Tinokurudzira vateereri kuti musashandisa mashoko ekutuka kana kunyombana nevamwe.
Mashoko ataurwa naminista wezvehealth isu hatimatori sechokwadi nokuti tichitarira maminista ezanupiefu achina vakangai vaiti GMB nechikafu chakazara zvikuru vanhu vanotadzira rekuti tinogona kudya makore mashanu asi pasina 2 days vakange votoridza mhere kuti nyika yafane nzara tikatarisa sevachikore vari minister of energy vakanga vachiti fuel yakazara asi pasina kana 2 days vanhu vakanga vakutofamba neshoko kusina kana fuel munyika hapana chakanaka chinombotaurwa namaminister ezanu zvekwenhema saka pamwe izvezvi coronavirus machina anaye atova munhu asi minista avari kuvhara nemukavatarisa vachitaura vari kutaura zvinhu zvisiri zvechokwadi vana kana chimwe chavanoita 2 days nowa kutoridza mhere kuti hatina mari yokutenga mushonga wokudzivirira chigwere ichechi vasingabudi pachena zvisiri kuti vacho vane chigwere vanobva kuchina dai vamira zvokufamba vachiuya kuno vanhu vamboitwa quarantine even mombe chaidzo munyika 1 kana kune andrax ine chimwe chigwere ana foot and mouth dzinoitwa quarantine kuve vanhu vanoregere kuitwa kwaranda ichiziva kuti mishonga hatizeiwani
mansara sei hama dzadiwa mansara sei mesa ana mukoma jonga ndine nyaya yangu yandinayo ini ndinonzi tinashe magura kwekwapo ndine nyaya yangu yandinayo inyaya yemabhaza yemazupwa aindaiona sokuti kana vakamboatiwo mazupwa avo asanyanyisa kuzarisa ambotora vanhu atora havo asi angoita chiri macities kwete kutoita namastanding because vanhu takupera vakomana because haari kuuraya kune amwe asingakaukulete anenge asingataugwi amwe anenge achingodonha achikuwadza vanhu chete asi zvuko ruri kunyanyisa zvisingabviri because haari kuuraya kwete zvokumbotamba zviya akadonha maviri same kungoti rimwe nhasi after 3 days rimwe rava futi Saka ndiona sokuti kuitira kuti vanhu vasafa vakawanda vangofuwa nengwaro pamasiti zviri nani.
Makadi vashamara Rive Studio 7 mese makadi nochema nehurumende yagona kukondirola nyaya yeupfu. Upfu hwaoma, upfu hwakudhura especially inai mumashowa yakamaranda tava kufa nenzara. Hatina mari yatinayo but upfu hwakudhura. Chi 50 kg ichiita 550 rands. Unozoona kuti tava kuvurawa. Please takumbirawo shava vanoona nezvekudhura kwezvinhu, tarirai. Hatina yari ngumashoko kanya kuwanda wanda, ngatibatane muZimbabwe.
Hello, makasimba here? Ndini tafadzwa matanire ndipa ok pahuri yadzo da kuti hanestudio 7 zvizvaitika mukati nehuori nhasi maok mayahukurusa ma1600 ok padzinge dza5 yaudzahukurusa 1620 kg zvatova ndimaso mangu panhamba yandinari panhamba 2 ndari panhamba 133 asi hazvisamukatiwapi hasina kumbotika hukupangoto vanova65 asi tikuona vanhu pane mapurisa nokuti unomhanga senyaya yacho hakuna mamhangira aunoita pane mapurisa ehurumende vakutoona vakutobuda nehukuma 20 kg 225 zvekeza5 pahuri yadzo.
Makadi wenyu pastudio 7 panapa, ndinotenda nenhau dzamunotipa. Ndinonzi Dennis Mabhera kubva paCape Town apo. Hai, ndiri kunzwa zviri kutaurwa zvokuti mapurisa vanongoita bhizi kubatana neMDC kuti inonzi chinhu chidoko wakanganisa, chinhu chidoko wakanganisa, chinhu chidoko wakanganisa. Osvika zviri kuti chinonzi chakanganiswa chii? Mabhiriji ari kuchimanimanoko, havasi kugadzira vanhu vegavhumendi kuti apere. Asi izvi zvakadamburwa, dzava mari dzekutanga futi kutanga kuti wani kana vazotanga futi kuzogadzira futi mabhiriji. Saka vanobata chamisa semunhu wakashata. Munhu anoti ngatiunze peace munyika. Handizivi, unoziva zvimwe zvinodo kutarisa mubhaibheri kuti bhaibheri rinoti vane nhamo ivo vanoti chakanaka chakashata, chakashata chakanaka. Ukaerenga paya paya pane pana Isaiah 5 kuenda pa20 ipapo, vane nhamo vanhu ivavo. Uyezve vane nhamo vanhu vanopuremera mhosva, vana vechidiki vakadai ndiana Chamisa. Because vachamisa ivo vanonhangirikira, vanofanira kutoti kwanzi munhu wakaita unopomera mhosva wakaita saivavo anofanira kutotorwa guyo, asungirwa aponze munhangirikiro munhu wanje. Papa pana 17 papa dzaruka. Saka vanhu ivavo zvakanaka vazvivanoita hazvo, asi kuti iva zvakanakira kwavari. Asi Satani ndio matongero anoita, anoita kushandisa vanhu vakaipa kushanda nevanhu vakanaka kuti zvakanaka zvisaitike. Saka hatizivi Studio 7 mumataure vanhu vavo kuti zvavanoita ingozi.
Ayo anga ari mashoko evateereri vestudio 7, asi ndiye nechokuita nestudio 7. Tinokukokai kuti mutumire manzwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001-202-465-0318. Muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika mungave muupenyu hwenyu kana munyika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus muChina wadarika pazviuru 90. Ndege mbiri dzemuAmerica dzatakura nhasi zvizvarwa zvenyika iyi muTokyo zvichiendeswa kumusha nepamusana pechirwere checoronavirus. Vanhu vafa nechirwere ichi vasvika pachiuru nemazana masere. Vaimbi vanoti Queen, Adam Lambert, Alice Cooper na Michael Bublé vakaimba nezuro muguta reSydney kuAustralia, uko vanhu vanodarika zuru 90 vakaungana muhurongwa hwekubatsira vanhu vakawirwa nedambudziko remoto mupengo wanetsa munyika iyi. Muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitika muAmerica, nhasi tiri kutarisa zviri kuitika kumuchuchisi mukuru weAmerica, Attorney General William Barr, avo vari kukurudzirwa kusiya basa ravo nevaimbo vevachuchisi vanosvika chiuru nezana. nyanzvi munyaya dzemitemo idzi dziri kuti vabva vakakanganisa zvikuru apa vakapindira mukuderedza mutongo kushamwari yemutungamiriri wenyika vaDonald Trump vaRoger Stone. Vachuchisvana mubazi rezvemitambo vakanga vakurudzira kuti vaStone vatongerwe kugara mujeri kwemakore mapfumbamwe apo vachamiswa mudare nemusi wechina. Asi vabva vakati mutongo uri uda kupiwa uyu vaStone wakange wakanyanyisa. Mukuziya nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vachidzidzisa paMeloni University kuOhio Professor Moses Rumano kuti tinzwewo maonero avo pane zviri kuitika muAmerica.
Ya, zviri kunetsa izvi wachoto zviri kuitika pekuti Attorney General anopindira munyaya dzasingafanire kuti apindire. Zvinonetsa izvozvo kuti zvino utungamiriri wacho hunobva kupi, hunobva panyika yakafanana neAmerica yakabudirira kudai. Zvinobva zvatinetsa uye kuti tinozodzidza zvakaita sei kana pachiitwa zvinhu zvisingatarisike ba kuti ndozvinenge zvichiitwa nenyika yakabudirira seAmerica.
Ko kupindira kwaita vaimbove vachuchisi vanodarika chiuru pamashandiro avabha munokuona sei uyezve kunorevei?
Ndinoona zvakanaka zvaitwa nevachuchisi awa kuti wabha wari kuita zvisiri pamutemo wenyika, wari kupindira pane zvavasingafanira kuti wapindire. Wabha saAttorney General wanofanira kuti watarise kuti mitemo yenyika iri kuitwa zvakanaka. Zvino kana Attorney General akuchitora iye madiwi ekuti inini ndanzwa kana shamwari yapurezidendi ati zvakati apo zvati zvakata, hazvizotaridzike zvakanaka ba. Saka wachuchisi awa waita zvakanaka kuti wabva ngavaregere basa nekuti panoda kuti paitwe zvine mutemo pekuti rule of law inofanira kuva ichiongororwa uye ichitarisiswa uye ichirespektwa pasi rese. MuAmerica muno tinokarira izvozvo nekuti ndonyika inozviita super power kana ndo super power. Saka tinokarira kuti iite zvakanaka.
Tiri kuonawo kuti ivo vabva vakabuda vachichema chema zvikuru nemashoko akanga aiswa navaTrump paTwitter. Kuchema chema uku kunorevei kune veruzhinji? Tingati ingave misodzi yengwena here?
Ndiri kuona kunge misodzi yengwena inenge chinyepera hayo kunge iri kuchema kunge iri kurwadziwa iyo isiri kudaroba kuda kungoti weruzhinji wange wanoona kunge zviri kuita zvakanaka. Iye zvawaitozotiwo waTrump waroda kupindira uye zvinopa kuti basa ravo ritadze kuzofamba zvakanaka kwanga zvatononoka zvatoitwa naAttorney General nekuti Attorney General pane zvawakaita mumashure umu zvisina kugutsikanwaba nevachuchisi kuti zviri kuitwa here nemunhu anofanira kuva achitarisa kuti mitemo yenyika iri kuitwa sei. Saka ndiri kuona kusekunge munhu aida kungonzvenga hake nekamunwe nekuti akanga aonekwa abuda pachena.
Izvo zviri kuitika kuAmerica izvi munoona zvichitambirwa zvakadii nenyika dzemuAfrica zvikuru takatarisa Zimbabwe?
Tinoona nyika dzemuAfrica nenyika yeZimbabwe dzinoshorawo chaizvo zviri kuitwa neAmerica kunyaya Department of Justice rekuti Attorney General anenge anopindira munyaya dzaasingafaniri kupindira ba kana kuti anenge achitora matiwi obva ati shamwari yapurezidendi haichafani kupuhwa ba mutongo wakadai kana kuti iye apindire. Hazviiteka kuti iye refu otamba bhora zvekare. Kana akuda kutamba bhora ngaatambe bhora, kana ari refu ngaamire sarefu achiridza pembe kuti apa pakanganisika apa wakomana apa gadzirisa apa. Zvino wabva waakuitayo ndo ari kutamba bhora ndowo akabata futi pembe achiridza. Zvino mutambo auchauzobude zvakanakaba kunyanya munyadzi zvematongerwo enyika. Saka wekuAfrica watungamiriri nokuZimbabwe wanotokatya madzawo kuti ko wanhu vanotovhunduka ko zviko zviri kuitwa wezvi nenyika yakabudirira seAmerica kudai.
Ko iro remangwana ravabha munoriona sei?
Ndinoona remangwana rabha raka risina kujeka nekuti wanhu wese waakutaura kuti basa ngavaregere, basa ngavaregere. Zvinoreva kuti integrity yavo iwo kana kuti kuva munhu asina ba chipomerwa chaanonga achipuhwa pese pese zvinenge zvisisakwanisike kudaroba. Saka iwo anenge asisakwanise bakushanda zvakanaka nekuti ruremekedzo rwaanofanira kuti wapuhwe semunhu anomiririra pachokwadi mutemo Department of Justice zvinenge zvisisirimo bamavari.
Kuridziro iri kuitwa nevamwe vachuchisi ava vakasiya basa yekuti vabha vachisiya basa nemaitiro avari kuita basa iwaya, munoona vabha vachitambira here zviri kutaurwa nevavaimbove vachuchisi ava?
Ndichaona kuti wangambode kuramba ramba zvavo asi kuenda kweguru rinoenda richinyara nyara wanoenda nekuti Awachuchisi wari kutaura kuti ngavaregere basi awabva wakanganisa kana nyika ino ichitedzera kana ichiita zvainotaura kuti ndo pillar yedemokrasi uye wanotedzera rule of law tinoda kutarira kuti America iite zviri nani itaure kuti wabva wasiye basa waende kumba kana watsvage rimwe basa.
Nyanzvi munyadzi matongerwo enyika uye vachidzidzisa paMelone University kuOhio muno muAmerica Professor Moses Rumano vachitaura vari parunhare vari kuOhio kwakare. Bopoto mumanzi wamuchakabvu Oliver Mutukudzi uchiuya kwamuri uchibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Sezvo ngwedi yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Imwe nyanzvi munyadzi matongerwo enyika inoti haioni chakaipa pamashoko ava Jonathan Moyo ekuti vanotsigira MDC inotungamirwa nava Nelson Chamisa sezvo vane ruramiro yekupinda kana kutsigira bato ravanoda. Vanhu vakawanda votarisana nemzara inotyisa zvikuru mudunhu reMatabeleland North munzvimbo yeLupane. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichakupai dzimwe nhau. kana mchida kutumira tsamba mbozha, zitumirei ku studio7@voanews.com. Unokwanisa kunzwa nhau dzedu pa website inoti www.voashona.com. Anokonika ine rufaro mangwanani ano. Ndini Rachel Tondiri mu Washington DC. Ndokusiyai mina Sandekile Mhlanga achikupai nhau dzendebele.